vasungwa gumi ava vanove madzimai mana nevarume vatanhatu vanoiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo kana kuti disorderly conduct pavakaungana vachida kunamatira nyika pachirongwa chaitungamirirwa nesangano rezimbabwe divine destiny chiri kudaidzwa kuti the zimbabwe we want campaign muchichisi wenyaya iyi vamoses mapanga havana kupfikisa chikumbiro chasvitswa kudare nerimwe remagweta evasungwa ava vakosa munyuve chekuti vasungwa ava vatongo vachibva kudzimba dzavo vamapanga vati hurumende haina zvikonzero zvinogutsa zvekuti vasungwa ava vatongo vachibva kujeri nokudaro mutongi wedare amai yeukai dzuda vati vasungwa ava vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora ari mumari yemunyika yemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa vakavhiringidzana nevafakazi uye kuti vagodzoka kudare musi wa24 mwedzi uno rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye vaishanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights vakaida moyosa urombe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
mukati medare tapinda nevemadzikereke vafundisi nemacongregants 10 vakasungwa nezuro vari kuchajwa nedisorderly conduct mushure mekunge vaungana kuti vanamatire nyika yezimbabwe saka mukati medare tapinda state haina kuoposa kuti vasunungurwe on bail saka vapiwa iwo bail re5000 pamunhu vari 10
vasaurombe vati vamwe vanhu makumi maviri nevana vakasungwa pamwe chete negumi vamiswa mudare nhasi ava vabhadhariswa mari dzemafaindi nemapurisa asi gumi ava varamba vachiti havana mhosva yavakapara
vakasungwa hongu vari 34 kuti vauye vari 10 vamwe vavo 24 vadhisaidha ivo vari kupolice station kuti vari kuda kubhadhara faini kana kuti vari kuda kubhadhara yatingati admission of guilt kuti vabudire vari kupolice station saka ivavo 24 vabhadhara mafaini asi ava 10 vatisu mhosva hatisi kuibvuma nekuti hatisi kuona paine mhosva kuti tungane tichinamatira nyika yedu yezimbabwe saka vati zvirina nekuti tunzwe kudare ndosaka vauya kudare mukatinzwavana
vanhu ava vakasungwa mushure mekuungana kwavakazoita pamahofisi esangano rezimbabwe divine destiny zvichitevera kurambidzwa kwavakanga vaitwa nemapurisa kuungana pachechi yedash reformed church in zimbabwe iri pakati peguta reharare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vakashora kusungwa kwevedzisvondo ava vachiti hurumende inofanira kukoshesa kodzero dzevedzisvondo dzekunamata zvitendero zvavo vakasununguka vakatiwo kusungwa kwevanhu ava kunoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinoratidzawo kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa asi bato rezanu pf rakati kuparurwa kwaida kuitwa urongwa hwethe zimbabwe we want campaign uhwu kwakanga kusinei nekunamata asi vedzisvondo ava vakange vopindira munyaya dzezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore.